Pane kurarama kunoita vanhu mumusangano. Mhosva inenge yaparwa inofanira kuti inge ichiringwa kana kuongororwa maererano nekuti mhosva iyoyo inenge yaparwa zvakaita sei. Semusangano hatingaiti donga watonga muzinda wenyuchi. Semusangano hatingaiti timutipuro kuti wakanda wakanda chero paro vatinopedzera mhoro achematenga nzuku kumusangano, musangano ukaparara. Saka izvozvo tine mutemo watinawo isusu, basa redu nderekuti mutemo ngautevedzerwe, bumbiro remutemo ngaritevedzerwe.
Asi katiri kunzwawo kuti pane dzimwe tsamba dzakanyorwawo nemunyori mukuru webato vabiti vachiti zvainge zvaitwa nehofisi yenyu hazvisi pabumbiro remutemo webato.
Aiwa, havana kuti hazvisi pabumbiro remutemo rebato. Vaitongotsanangudza kuti vanofaranga vachinyora matsamba sezvo vari munyori. Inova nyaya yataataura nhasi tikati vabiti, mutemo munokuonawo here? Vakati ndinoona zvechokwadi. Mubumbiro remutemo munobvumidzwa kuti organizing secretary vange vachiita basa ravo nemazvo, kuona kuti kumastructures kune kuteerera, nekuti donga watonga racho rakanyanya. Munopedzisira makuita kunge chidhanga chidhanga kwakutungana kwembudza. Hazvidaro, panoda kuti musangano uve nemutemo, vanhu vateerere murayiro wechinja, vanhu vateerere murayiro unobva kubumbiro, vanhu vateerere mabatiro anobvumidzwa mumusangano.
Asi kavachamisa vamwe vari kuti mutemo webato mazuva anaya unenge uri kutarisa kuti wabuda mbamani.
Chokutanga, vaZulu hapana kuti wabuda mbamani, nekuti imba ndeimwe chete inotungamirwa nababa vedu vamwe chete vasangirai. Saka kana wawanewo kuti uri imba yakati, kuratidza kuti watorasika kunze kwemba. Zvino kana ukaita mavato woenda kunorara panze woti mumba, hatiti isiri kuti mumba medu. Umwe anenge ari kune imwe kona neari kune imwe kona, ngatitsvaire mumba zvakanaka tine runyararo. Ukada kutungidza denga remba kana kuvhindidza denga remba, haiwa, handiwo musangano. Chinonzi musangano kuvhumbamirana.